manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera Chivabvu 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 34, kwete 40 vayakazivisa mari mwezuro. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vanotsanangura zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva e-national lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom Mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakawedzera nezuro nguva yeNational Lockdown nemasvondo maviri. Tabata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana kuti vatsanangure kuti chii chakapa kuti hurumende itore danho iri.
Hurumende yakawedzera danho rekuti nyika irambe iri pauchenjeri yakangwarira kudzivirira denda recoronavirus kwamazuva anoita 14 days. Chikonzero ndechekuti denda iri harisati rapera. Kune dzimwe nyika chiri kutopekesha riri kuwedzera tikatisa nyika dzekutana South Africa, Ghana nekumwe muno muAfrica riri kutowedzera. Nekudaro mashandira atinoita, mafambira atinoita, machikidzana atinoita nedzimwe nyika anoita kuti isusu tive neutera kana denda iri rikauya munomu. Ririmo zvaro munomu. Wongu muno mariri macho rinofanira kuonekwa kunzi harisi kupekesha richipfamba kubva kumuno kenda kumuno. Nekudaro pane zvipatano anofanira kutorwa akaita sekupfeka mask kutira kuti denda iri risatapuka kubva kuno muno richienda kune mumwe.
Danho rakatorwa nehurumende nezuro iri rinorevei kuruzhinji rweZimbabwe.
Wongu pane kurerutswa kurikuitwa pamatano aya. Kare kare taiti vashoma vaifana kushanda vaivangaru mataiti maessential services chete. Tapedza izvozvo tichisunungura nyaya dzezvoupfumi tikaenda padanho rechipiri kubva pane rechina tikaenda padanho ratakati zvino vemigodhi ngavashandewo, vamwe vemisika imwe yezvechikafu ngavashandewo. Ndokubvapo ndokutoenda padanha yachirerutsa futi takuti vesi vanoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana ngavashande, ngavaende kumabasa. Asi avo vanoita zvekumhanya-mhanya vachingotengesawo zvimwe zvaizvo zvekuti munhu araramise mhuri zvokunonga-nonga ngavasashanda. Avo vamabhazi ngavashande havo vose. Kusara kwevamakombi vaya vanongomana maemergency taxis vaya vaya ngavasashanda. Nokuti ivo vaya vaya zvinonetsa kuti chengetedze magariro avanoita imomo, maunganiro anoita vanhu nedzvikitsviki rinoita vanhu vakambandikidzana rinopa kuti denda iri rikwanise kutapuka kubva kumunhu kuenda kumunhu.
Zvii zvakanakira kana kushatira danho rakatorwa nehurumende nezuro?
Izvi zvinhu zvakaisirwa kuti vanhu tisakuvadzwa nedenda iri zvakaitwa kune dzimwe nyika. Ndinoona vateereri venyu vanoziva kuti tikaenda kunyika yakaita seBritain kunogona kufa 800 people pazuva rimwe chete. KuAmerica pamwe wanga kusvika ku2000 pazuva rimwe chete. Muno muZimbabwe hatikwanisi kudaro. Tichine rombo rakanaka kwazvo kuti denda iri munomu rauraya vanhu vana chete. Haritina kukuyiwa makwirwa akuitwa kune dzimwe nyika. Kuti munomu kana tikati 4 a day vanenge vakatowandisa nekuti kubvira parakatanga kusvika ino A4. Saka hatina kusvika ikoko nokuda kwamatanha anotora hurumende. Saka hurumende haikukwanisi kungoti taakungoregedza mhepo dzedenda dziya dzivhuvhute pakati pedu. Aiwa, tinopera. Ndo urongwa hwakaita hurumende kuchengetedza utano hwevana veZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe.
munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachitaura vari parunhare vari muHarare. Nasi tatambira mashoko kubva kumuteereri weStudio 7 akachengetedzwa kuBulawayo. Tinoimba kuti hurumende yakateverera panguva ino.
Ndinonzi rutendo United College iyaya UC College remuBulawayo. Ndave ne 20 nasi ndereche 23 tiripo. Chikafu chatinodya chisiyeuti zvamuchose nezuro chaye chaye. Takadya sadza nekabheji risina mafuta, risina madomasi, risina chinyi. Sipo pabha panogona kungonzi bha, rabwe mese rinogona kungonzi vanhu 20 or 30 pabha. Mapedzi tinopiwa kunge watoenda watombonotaura navo zvimwe zvisimwe, watovaratidza seni zvangu ndakatomhaina ndikatovaratidza kuti ndionai oo, ndikatovavhurira kuti nditori kumwedzi. Ndopavakatozondipa mapedzi. Nzvimbo yatiri haisombosiri yeuti, takapiwa machira emunhu andirinaya emujera aya, ndo hatiri kufuga zvidhongi zvimachira. Mutirungo chatirungokumbira kuhurumende ndechekuti tiende kumba, nekuti hatisi kuchadi zvimwe zvakanyanya. Vamwe vedu vakabuda, kasi vakabuda havana kuwana transport, vakadhambiwa na 6 o'clock. 150 bond nevaenda mheno kuHarare, nevaenda kupi, vanyango vaenda kumutare vakangopiwa ma 300 bond wawo. Chatinokumbira dei vanhu vatibetserawo, dei hurumende yatinzwawo kuti dzimba dzedu. Life yatiri kurarama panapa ndeyevasungwa. Naamwe mazuva chaiwo chaiwo mapurisa anotomboti abhuza zvokuti dzokerai dzokerai, totorohwa nemapurisa uchita abhuza, dzokerai kumunhu angikenyi, hapana sadza. Saka zvinetsawo kuti mukationa toenda pasocial media oro takutaura nemazita edu, zvinhu zvinhu zvinenge zvatotinetsa patigere. Zvinhu zvekutoti nyange ndichitaura panapa ndichiona situation yevamwe mai vatirikugara navo vari kubhidha nani stop i, varotaura kuti kumba vakangosiya kusina kana chunhu. Ende tinongokumbira kuti kana makutipawo mari yebhazi, munzwe kuti mari yebhazi iyi nemareti aveko nemachinjiro akaita zvinhu muZimbabwe, hamusi kuexpekta kuti munhu anoenda hameno kure kwakati bond 300 bond ndofunga nyange muHarare chaimo chaimo haisi kusvika. What about anoenda mberi kwakaita sekumberi kweHarare? Tokumbirawo mutibetserewo postewo nhangirikini.
Apo vatori venhau munyika vari kubatana nepasi rose Mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, vanoti kuita basa ravo vakasununguka kuri kuvanetsa zvikuru, sezvo vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda munguva ino apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vatori venhau vanoshanda vakazvimirira vanoti nenyaya yekubvara kwakaitwa zvizhinji munyika havasi kukwanisa kuita basa ravo nemazvo, uye kurarama kwavo kuri kunoedza sezvo vachibhadharwa nekushanda kwavanenge vaiita. Muzare hazvinei mwanaka anoti kurarama kwake semutori wenhau akazvimirira kuri kunoedza sezvo vanhu vanosiva panyaya vakavharirwa mudzimba dzavo, uguwo pasina zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyaya dzenhau.
Matambudziko ndingangotaura kuti ndasangana nawo munguva dzino dzecovid-19, chekutanga ndechekuti vanhu vari mulockdown, maactivities mashoma ari kuitika. Taisimbofamba uchiendawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana uchinotsvaga nawo. Sezvandataura kuti ndiri freelance journalist, chandinenge ndanyora ndochandinobhadharwa. Asi nenyaya yekuti mastories acho aamashoma, mari yatakuwanouya chi yashoma, zviri izvo zviri kuti kanganisiwo mararamiro edu. Tinodawo chikafu, tinodawo marentals, tinodawo zvakasiyana-siyana. The other challenge yatiri kusangana nayo inyaya yekuti masources edu vamwe havasi willing kutaura. Unofonerawo mumwe muungudzo kuti andiri mulockdown handikwanise kutaura.
Munyori mukuru musangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI mumasvingo vatatinda chitago vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevatori venhau nderekubudisa kwemashoko panguva ino, uye kushayika kwezvipfeko zvekudzivirira zvevatori venhau, izvo zviri kuita kuti vatye kubuda panze kunoita basa ravo.
Denda recovid rawedzera mamwe matambudziko agara achisangana nevatapi venhau muZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kunyangwe denda iri risati ravapo, vatapi venhau vaishushikana nenyaya yekuwana information. Zvino zvabva zvawedzera nedenda iri information yacho iri kunetsa kuwana. Rimwe dambudziko guru riripo nderekuti vatapi venhau havana protective personal equipment yokuti vapfeke kuti vasabatira chirwere ichi. Sezvamunoziva kuti kune dzimwe nzvimbo semuno muAfrica kuTanzania kune vamwe vatori venhau vakatofane chirwere ichi. Saka iri dambudziko rekushaya zvokupfeka zvakakwana zvokuzvidzivirira, idambudziko hombe.
Vamwe vatori venhau vari kunyunyuta nekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemasoja vachibvunzwa tsamba dzekufamba nadzo. Kunyange hazvo, hurumende yakapa vatori venhau mvumo yekushandisa zvitupa zvavo zvebasa zvegore rapera. Mutori venhau bepa reTel Zimbabwe Clayton Sheridan anoti mapurisa ari kutadzisa vatori venhau kuita basa ravo zvakanaka panguva ino, izvo zvinotyora kodzero dzavo uye kutadzisa kufamba kwemashoko zvakanaka sezvinodiwa pakucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day.
Nhau kudzowana kwacho unenge vari munane pari manhanzombe. Vanhu avo vari kuramba kutaura nesu pane dzimwe nzvimbo dzatinosvika. Kana vakaungana ukasvika kuda kuhwa kuti vanoziva here nezvechigwere checoronavirus, nokuti vanenge vakaungana vamwe vacho vanoramba kutaura nesu vachiti kana mapurisa akazviziva zvabuda mumapepanhau, mapurisa anenge achivashungurudza achivarova. Saka vanhu kutaura nesu vamwe vacho vakutotya vachiti isu tisi tiri kukonzera kuti varohwa, uyezve mapurisa iwavo vari kuramba vachingonetsana nevatori venhau pane nzvimbo dzakasiyana siyana vachiti hamufaniri kunge muchifamba famba zvavari kuti zvina necessary. Pamwe pacho vanogona kutoramba chero ukabudisa gwaro rakapuwa nezmc rinova ro prescard.
Sazvigara wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vagorden maunganidzo vanoti gore rino vanocherechedza zuva iri vachisuwa nenyaya yecoronavirus iyo iri kutadzisa kuita vatori venhau basa ravo nemazvo mukuburitsa nyaya dzezvechirwere checovid-19 zvizere. Vamaunganidzo vanoti sangano ravo rakaendesa mapurisa kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti mapurisa nemasoja asashungurudze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo.
Patinopemberera zuva reWorld Press Freedom Day, semisa Zimbabwe, ndingada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti majournalist muno haana mufaro wakanyanya nekuda kwekushungurudzwa kwavanga vachisangana nako kunyanya-nyanya pamazuva akatanga COVID-19. Ndingada kuti muzive kuti for example kubva musi wa1 kusvika musi wa15 April takarekodha vatori venhau vakashungurudzwa vanga vachisvika ku15, inova nhamba yakakurisisa tichitarisa kuti vanhu ava vanoshungurudzwa vari mukati mekuita basa ravo muno muZimbabwe. Uyezve basa
mudunhu remasvingo vatori venhau vana vakashungurudzwa nemapurisa munguva yecoronavirus, uko vatori venhau vakawanda munyika vakasungwa pamwe nekushungurudzwa gore rino apo vainge vari pabasa ravo. Mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, kurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsango vanoti hurumende yakapa chisungo chekuti vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka munguva yelockdown. Vakati vakazivisa mapazi emapurisa nemauto kuti varemekedze vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo zvakanaka. Asi vatori venhau vanoti kunyange hurumende yakaburitsa mashoko akanaka aya, mapurisa nemasoja ari kuendera mberi achishungurudza vatori venhau. Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom kekutanga vanhu vachimanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vana muZimbabwe uye kubata vanhu makumi matatu nevana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reZimbabwe Youth Council razivisa nyika yose kuti chirongwa cheYouth Relief Fund icho chakanangana nekubatsira vechidiki vane mabhizimisi akavhiringwa necoronavirus chichambovharwa kuitira kuti magwaro evakanyorera atange kuongororwa. Mike Hoye weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina kuti tinzwe zviri kuitika.
Toda kutenda vechidiki vose vakakwanisa kutumira maapplications avo kune vaya vasati vatumira ngavatumire musi wa4 May usati wasvika kuitira kuti tange kuongororwa vanokwanisa kunge vachizobatsirwa vabatsirwe mukati memazuva iwayo anotevera.
Parizvino matinawana maapplications mangani
4332 pamapepa iwaya vazhinji vari kumaruwa uyewo kumatebeland vange vasati vatumira mapepa akawanda asi Bulawayo iripo pamaprovinsi ane mapepa akawanda taisa matanho ekuti vanhu vakadai vagone kutumirawo mapepa avo kuburikidza nemadistrict nema ward youth officers kusvikira musuwa 4 May watataura nezvavo.
Avo vati vaisa maapplications avo vachapindurwa rini?
Kana tapedza kuongorora mapepa aya timufikiro ro rimwe chete, zvinhu zvose zvinofanira kunge zvavapo zvekuti vanhu ava vatange kupiwa dzimari dzavo. Vakaisa maapplication aya vachatanga kupindurwa kutanga musi wa 5 May, kureva kuti vanenge vabudirira ndo vanozopedzisira kupindurwa, asi vanenge vakundikana vachange vachipindurwa. Saizvozvo hapana application ichanzi iyi yakundikana. Vanenge vatadza kumita marequirements aya vachange vachiendeswa kune mamwe mapazi anobatsira parelief fund imwe chete iyoyi.
Chirongwa ichi chichavhurwa zvakare rini?
Chirongwa ichi chichazovhurwa zvakare mushure mekunge mari yakabuditswa nehurumende iyi yapera, kana kuti mushure mekunge maapplications akatumirwa atadza kupedza mari iyi. Zvoreva izvo kuti mari inenge yasara inogonazve kuti chirongwa ichi chivhurwe zvakare munguva inotevera.
Nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina vachitaura vari parunhare vari kuHarare naMike Hove weStudio 7. Yashuka nguwe kuti chienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, umo parizvino tiri kutefenyura tiri kudzimba sezvo paine chirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai nyara dzai gumbonzvanda vesangano reRosaria Memorial Trust yekwamurewa, uyezve vari ivo mumiriri weAfrican Union panyaya dzekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai gumbonzvanda. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kwamurewa kwamuri uko panyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana vechidiki panguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusoro pechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.
Tiri pa-COVID-19 kunyanya tiri mulockdown muno muZimbabwe, tiri kusangana zvikuru nedambudziko rekumbunyikidzwa kurwisana nemirishonga mudzimba. Kuno kwantiri kwamurewa tagamuchira makesis akati wandei evasikana vari kumbunyikidzwa, vamwe vachimanikidzwa kuroorwa, ari kusvika kuRosaria Memorial Trust Center kwedu. Tichifamba muzvipatara matiri kushanda tiri tichibatsirana neveMinistry of Health pane zvecovid izvozvi, tiri kugamuchirawo mashoko ekuti vari kuwanawo maripoti kumakliniki ikoko evanhu vari kuuya vanenge vasangana nemhirishonga mudzimba.
Mungati zvii zviri kuita kuti uwandu hwedambudziko iri hurambe huchikwira?
COVID-19 iyi tagara tine mhirishonga mudzimba asi yave kutowedzera, sekuti vanhu vakangogara vari pamwe chete, havana dzimwe nguva havatorina chekudya mumhuri, hakuna kumabasa kwekuenda. Saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vabva vanyanya kuzoshushana mudzimba umo. Tiri kuona zvekuti kazhinji nekuti tiri palockdown vanhu vari kubva vazoshaya kuti vangaripota kupi, vangatizira kupi, vangawana batsiro kupi. Asi isu tinokoshesa zvikuru kuti chero tiri palockdown munhu hafaniri kufira mumba, uye hatifaniri kunge tiri kurwisana tiri mudzimba.
Vanenge vasangana nedambudziko iri madzimai nevasikana vanofanira kuita sei? Pane masangano here anoshanda achibatsira vanhu kavanenge vasangana nedambudziko iri?
Kana munhu asangane nadambudziko ngatitsvage nzira yekudzivisa angangari village health worker kana sabhuku kana community care worker ari padhuze nemi. Isu veRosaria Memorial Trust tiripo kuramba tichitsigirana nemi. Tikuziva hurumende yeZimbabwe nedzimwe hurumende dzese dzemuAfrica dziri kunyanya kusimbisisa zvikuru panyaya yekuti tidzivirire mhirizhonga iyi. Tine maorganization akasiyana siyana emuno muZimbabwe, vana Msasa Project, Zimbabwe Women Lawyers Association, vana Wilsa, vana Legal Resources Foundation namamwe vana Helpline vari kuedza kubetseredza. Saka ngatiregei kugara takatarisana nemhirizhonga mudzimba asi ngatiripotei.
Zvii zvamungakurudzire vese vakateerera vangange vakatarisana nedambudziko rekushungurudzwa, vangange vari madzimai, vanasikana kana ivo varume?
Tinotikoshesesa ndechekuti ngatiedzei kudzivirira mhirizhonga tichidzivirira COVID-19. Zvinokosha kuti tigare tichiwirirana mudzimba umo tine yananu, tisina bongozozo, tisina mhirizhonga, sekuti mhirizhonga pachezvayo inoita kuti vanhu tisanyanye kuchengetedza inonzi social distancing. Inoita kuti vanhu tigare takasuruvara, uye kuti dzimwe nguva munhu anozoshaya kwekunyatsowana batsiro ndokunge ari kure nezvipatara, kure nevangamubatsira. Ngatidzivirirei zvikuru mhirizhonga patiri kudzivirira COVID-19.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai nyaradzai gumbonzvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa kutapuriranwa pamwe nekuongororwa kunoitwa utachiwana hwecoronavirus kuti munhu azowanikwa aine chirwere cheCOVID-19. Muhurukuro yedu tina Dr. Natsai Zhou Chidavaenzi, vanovenyanzvi mune zveutano, vari chiremba muPhoenix muArizona muAmerica. Regai tinzwe vachitanga nekutsanangura pamusoro pekuongororwa kunoitwa vanhu yatingati testing. Tinzwe kuti vari kugutsikanawo here nemabatiro ari kuitwa urongwa ihwohwo, zvikuru takatarisa kumusha kuZimbabwe.
Ineno somona anoita zvetracking specialty yangu yandoshanda is public health iyezvino. Although ndine clinical experience ndinotsumboshandako, but iyezvino ndiri kushanda mupublic health community. Pandakanzwa nhamba dzokumusha vokutanga vatakanzwa vakashaya, and pandakanzwa kuti wananga vakulondon, wananga vakunew york, zvakandipa kuva netariro, because ndakati as long as we know kuti zvabva nekupi tinotibatsira kuti tive more controlled. Zvandaigara ndicharwa kuti zvingandityisa is kuzwa kuti munhu ari somewhere kureserva somewhere ikoko muZimbabwe, asina contact kunze, asina mbowana munhu auya azomuvhizitira kubva kunze, asina mbofamba kuenda kuSouth Africa kana kuiven kuenda kuHarare, tongozwa kungoti anayo corona. And I don't know kuti statistics dzacho pano, kuti tracking dzacho vanodziita sei, nokuti isu ndo zvatinoita, tinotracka kusvika tasvika palast contact. Like iye zvinosangonzwa kuti mune munhu ari positive next city yedu, tinobvunza kuti pana anomuziva here, pana akataura naye the last 14 days, anogara kuerea kupi, anoshanda kupi, tine vamwe vedu here rudzi rwemuno mapache, kana kuti vamwe vanoshanda kuno vakamboenda ikoko kwana kwaanonzi anoshanda. Totreka toasesa vanhu vavo, toaudza kuti garai hakuna kwamunoenda ku 14 days, tichiona kuti muchaita masymptoms here. Kana musina masymptoms, garai 14 days. I know kumusha vari kuti 21 days.
Tirikunzwawo Dr. Joe uchidava inzi kuti vamwe vanenge vatomboongororwa vachiwanikwa vaine utachiwana kana kuti vaine chirwere cheCOVID-19 vari kuzopona kana kurecover. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Nyaya yokurecover isusu kuno hatichaiuse kuAmerica healthcare providers because kuri kuwanikwa kuti vamwe vanonzi vakarecover vari kuwanikwa vachidini vachitesta again later ndeimwewo nyaya.
Tiri kuzwawo kuti iwo matest kits zviri kushandiswa mukuongorora vanhu ivavo zvimwe zvacho zviri kunzi nevamwe zvinogona kupa yatingati maresults asiri echokwadi. Kiti iyoyo kana kuti chashandiswa mukuongorora kuti munhu ane utachiwana here chopa dudziro isiri chokwadi.
Ehe, izvozvo zviri kunetsa. Just like any business, vanhu vanofanirwa kuusa matest ari credible anobva kumacompanies ari credible. Just like anything, kuchava navanhu vachada kugadzira mimishonga yavanoadvertisa isina kunyatsotestiwa kuona kuti sensitivity yacho or accuracy yacho iri papi. Andite mawana ndo zviri kunetsa. Saka kumusha handizivi, ndakatombobvunza amai angu enda kunzi vati kumatest amunouse achii, because pano isu takanetswa necouncil kuti matest amuri kuusa tiri kunzwa kuti chii. Kune matest asiri accurate kana kuti asinganyatsi, muri kuusa matest anobva kucompany dzipi, dziri credible, ari approved here neCDC. Saka that's number one, kuti tizive kuti matest anenge achishandiswa muma different areas, even muno muAmerica, kuti vanhu vari kuatengeka kubva kucredible. So that's number one. Number two ndeyekuti what tests are they using? Basically right now matest ari kushandiswa D2 yavanoti rapid test, iyayo kuti maresults ari kubuda in a few minutes, in 15 minutes, and then kuna amwe anotora mazuva akati kuti kuda 2 or 4 depending neload yekwaari kuendeswa. Saka the test they done differently. This is something that's testing chinochitwa, but as you go you accumulate data, you accumulate information inozokuita kuti muchinje maitiro. Saka the scientists people have to be open divadive kuti takuchinja zvi, because e virus iri kuchinja.
Manga makateerera kuna Dr. Natsai Joe Chidavaenzi vanove chiremba nyanzvi mune zveutano vari kuPhoenix mudunhu reArizona muAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi, hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 34, kwete 40 vayakazivisa mari mwezuro. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vatsanangurira veruzhinji zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva enational lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reworld press freedom mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
So we see